Mwana wachifwa chifunga iyi. Anoti baba vake vashaika rungwana nerwanhasi vaine makore makumi matanhatu nemanomwe nechirwere checovid-19. Funga iyi anoti nechikonzero cherufu urwu vanhu havasi kuungana uyezve vari kutsvaga nzira dzekuradzika murayiridzi uyu sezvakatarwa nemitemo. Mhuri yenhabvu yatambira mashoko aya nekusuwa kukuru vachema murayiridzi uyu uyo akaendesa Zimbabwe Under-20 mafinary Africa Youth Championships a1999. Frank Nyamukuta uyo akararidzwa naKwashi kuCapes United muna 1996 anoti arwadzikana zvikuru.
Mukoma Kwashi vaisava murayiridzi wenhabvu chete asi kuti vaitiwo vebaba kwatiri tese sevatambi. Vakaunza kubatana nemufaro mukuru kuvatambi nevatsigiri veCapes United zvekuti nhau yekushayika kwavo yandikatyamadza pamwe nekundirwadza chose.
Kwachi akatambira Zimbabwe Saints ndokuzoita mukurumbira semurayiridzi. Apo akatora mukombe weleague weBP League Cup, Charity Shield neIndependence Trophy neCapes United muna 1996. VaWellington Chando avo vaive mumwe wevatungamiri veCapes United vanoti Kwachi munhu aiziva zvenhabvu.
Kunga wemumutambo wenhabvu even musocial life angari munhu wekuti munhu unogara naye pasi muchinyasa kukurukura zvenhabvu zveupenyu nezvese ndazvirokurasikirwa chai chaiko.
Vatwine Piri avo vaive muridzi weCapes United kwemakore akawanda vanoti Kwashi aive neziso raiziva tarenda renhabvu kudarika varayiridzi vese muZimbabwe.
Mukoma Chivhanga vaine ziso rekuona vatambi vanogona kuburikidza muZimbabwe yese. Vaiti vakada mutambi mukomana wenhabvu vaikuudza kuenda kugokwe, enda kwakati, enda kumashava, kune mukomana anonzi nei. So munhu aizivisisa.
Aimbove sachigaro weDynamos vaSimon Makaza vanoti Kwashi munhu aiziva basa rake zvaiva pakuti vazeze kana achirayiridza.
Tarasikirwa negamba chairo because Kwashi taimuziva isu indiri kuchikwata cheDynamos tiekitende yekuti taiti tasvika mugiraund tichiona Kwashi aripo netimu yake yakadzi Capes United vs Dynamos. Isu weDynamos maofficials even masupporters yayo tainzwa mudumbu because murume uyu aiziva zvaai.
Mutauriri weZifa vaxolisani Gwesera vanoti sangano ravo rarasikirwa zvikuru vachiti zvakaitwa naKwashi zvicharamba zviri mundangariro dzevakawanda. Dumisani Mpofu uyo akawana mukana wekutambira maWarriors achirayiridzwa naKwashi anoti arwadzikana zvikuru nezvaitika izvi.
Mukoma Steve tiri kutoshaya kuti tingati tarwadzwa zvisingaite namukoma Steve aive coach wandairumbidza zvisingaite.
Asati aenda kumakepekepe Kwashi na 1992 akatora mukombe weleague neBlack Aces gore iroro akatambidzwa mukombe wekuve murayiridzi akakunda vamwe vose kana kuti coach of the year. Rufu rwaKwashi rwauya nhabvu muZimbabwe ichiri mukuchema kushayika kwevakambotambira Dynamos Desmond Gora na Misha Chidzamba. Kwashi akamboitawo tsaona yemumugwagwa inotyisa muna 2001 yakamusiya aremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.